Ndingati hapana chiedza chakajeka asi musangano wadaidzirwa nehurumende nemusoro muvhuro unoincluda all my unions ndio ungaparura gwara rakajeka kuti zvikoro zvinovhurwa here kana kuti zvinovhurwa zvakavhara. Asi hatiringotaura nechekuti zviri kuhurumende kuti zvikoro zvivhurwe kana kuti zvikoro zvivhure zvakavharwa, nokuti chidokwadokwa chavarayiridzi chagara ndechekuenda kubasa. Asi pasvika varayiridzi zvino ndepekuti havana mari yokuti vaende kubasa kana kuti vane yatinoti incapacitated kuti vaende kubasa.
Iwo hurumende zvayadedzera musangano iwoyu uri kuitwa uyu, mati maziviswa here zvichakurukurwa mumusangano iwoyu?
Hongu zviripo zvataridza kuti zvinoda kuti zvidhiskasiwe nehurumende. Ndingati hurumende ipopo inenge yagona, asi pana mateya anongonetsa. Vadana musangano vachinyora kuapex council, iyo gungano ravashandi rinongotaridza kuti rina mateyawo iro nekuda kuromesa nehurumende. Asi vazotaura mutsamba yavomo nekuti nevamwe vasiri muapex council vanoda musangano kuti uinde mberi zvisinei nokuti uri muapex council kuti hausi muapex council. Asi ndingazonyanya kunaka musi wacho ndezvokuti vate veapex council vaprezente zvavanoprezenta, vozopa nevasiri veapex council kuti vaprezente zvavaprezenta.
Kuti vari kutarisirwa kuuya vekuhurumende mumusangano uyu ndevapi?
Musangano uyu unenge uchitungamirwa navajuly moyo, ndo vanenge vachitungamira. Asi minister of higher and tertiary education vanenge varipo, minister weeducation vamavhima vanenge varipo, vanotungamirawo public service vanenge varipo. Saka tinorasa kuti timu iyi yakakwana zvokuti haingatadzi kuti kana ichiteerera zvido zvavashandi igadzirise zvido zvavashandizvo.